Pakutenga kwatinoita mafuta panze kwenyika tinoshandisa anonzi maLCs kana kuti letters of credit. Saka ari worth plus $50 million akaita machuo last week. Saka kubvira pamazuva echitatu nechina chishanu Saturday Sunday kusvikira parizino makampani yedu ari mubishi rokututana nemafuta okuti aende kumaservice stations yedu achitekeshera nyika yese. Tinenge tina mafuta atinofanira kunge vachitora kana kuti kuwithdrawa makampani yedu aya anopfuura kuma around 79 million liters. Saka zvinotaura kuti izvo tinoramba tina mafuta akawanda anofanira kuti tichiitsa mberi mberi tisingatauri maererana nenyaya yekuti Reserve Bank vena vedu vanenge vachiramba vachitipa tumari twavanenge vachiwana kuti tisazova nedambudziko rakafanana neiri. Chivimbo changu kuti patasvika panguva inoiyi tichazoona kuti pachava neyatingati stability in the fuel supply situation in the country. Saka ndinofara kuti pari zvino over $50 million worth of letters of credit dzakaita machuwa pachirungu. Saka nokudaro makampani akawanda ari kutotora mafuta. Dambudziko rinozovapo zvaro kune dzimwe nzvimbo nenyaya yekuti munenge makuti tagara tava negomba rinenge rava kumberi, vanhu vokwedu vanenge vashaya plus havasisina nechokwadi kuti zvinotaurwa ndezvechokwadi here, vanongoti kutaura chete. Saka even anenge ava nemotikari namafuta mutengi rake ne3/4 angoona mota yavo yatomira paservice station aye yavo kutomiravo kuti yake igare yakazara. Izvozvo ndizvo zvandinozokumbira vanhu kuti aiwa ngavaregere kudaro zvavo, zvinotikonzera kuti tirambe tichingotandanisana nenyaya yatinenge tichiitira yekugadziriswa. Saka aiwa pari zvino ndiri kurara hope dzakanaka kana ndakatarisana nezvamafuta.
Makambozivisawo kuti makambani anopinza mafuta munyika kana kuti vemagaraji vaakukwanisa kutenga mafuta pache zvavo, chii chiri kuita kuti varambe vachitarisa kuhurumende imakavapa mukana yekuti vange vachipinza mafuta?
Takataura asi hapana chingaitwa pasina mutemo, nokuti nyika yedu iyoyi ine yatinoti multi-currency basket. Saka pana magaraji anofanira kuti aitirwe mutemo neReserve Bank kuti panyorwe zvigoburiswa pachena neyatinoti gazeti kuti garaji rakati tava kuribvumidza kuti harichatenga mafuta atinoripa nedzimwe mari kunze kwemaUSD. Kuitira kuti kana vazopiwa mafuta vanenge vapiwa vanenge vachifanira kuti vaoneko kuti naivo kana vapedza kumatengesa mari yavawana ipapo anenge achingova maUSD chete, vasazomasanganisa nedzimwe mari nokuti nyika yedu inoshandisa mari dzinobva mubhasiketi rakasiyana siyana. Saka pakava nekunonoka kwokuti tive nomutemo wokubudisa iyo yatinoti statutory instrument, iyoyo ndo yakaita seyakati nonoka. Asi ndinoimba kuti pari zvino vokuministry yefinance nevokwareserve bank vanenge vari kugadzira instrument iyoyo.
Kouyawo dambudziko remagetsi, tanzwa kuti munyika mave neload shedding. Chii chiri kuita kuti nyika isashandisawo simba rezuva kana magetsi esola?
Voruzhinji vanoziva kuti gore rino mvura haina kutimirira zvakanaka. Tiri kutotarisira kuona kuti zvingaita zvakanaka kuti tirambe takachengetedzana nemagetsi ngezvekuti aiyo yamunoti load shedding. Tina makambani akawanda atakapa malaisensi achiri kushanda kuti vaiti tinotaura esola iyi. Tinoonesa ndezvekuti isusu patinenge tapa maraisensi kumakambani akasiyana siyana aya, makambani acho iwaya aya mamwe acho anononoka kuita atinoti mafinancial close nava vanenge vachipanawo navo mari vari panze kwenyika, vanenge vachidavo kuongorora twakawanda wanda twakasiyana siyana. Saka kunonoka ikokoko ndo kunokonzera kuti mamwe makampani asakurumidza kunge achiisa magetsi ana sola pasi. Asi pari zvino ndingangoti ndo chinangwa chedu ichocho chokukurudzira makampani atakapa malaisensi akati kuti kuti ngaaite kuti tione kuti vashandise zuva zvigoregera kuramba zvichitinetsa.
Vamwewo Honorable Gumbo vari kuchema kuti iyo load shedding haisi kusiyawo makambani anofanira kunge achitarisirwawo kuti anenge achiitawo production nyika ichiwanawo mari yekunze. Munotii nedanho iroro?
Isusu mamiriro atakaita ndeyekuti iko makambani ese kana kuti mastrategic areas edu ese akafanana kana nevewinter cropping ndo vatinenge tichiti magetsi atiri kuwana anofanira kutoti anga achinda kwavari kudzisatanganiswa kuma TV akafanana naiwayo. Saka kana pari pakuti panenge pane kambani dzinenge dzichishandisa magetsi dzinenge dzava kuzomashaya izve yavanhu auya ndanga ndisati ndambosangana nayo. Saka kana pane yamaziva kambani iri kushaya magetsi ndinofunga inini kana ndava kutaurawona vamwe vangu vachandiudza kuti inenge iripi, nokuti munzeve dzangu hasati dzava zvasvika.
Iro dambudziko remagetsi ringatarisirwawo kuti ringagadzirisikawo kwapera nguva yakadii, honorable?
Dambudziko remagetsi senyika ndo ramunoona rainoitwa nehurumende tichiita yamunonzwa inonziwa nge-7 and 8 yatiri kugadzirisa kuti iko iyoyo michini yokuhwa nge-7 and 8 by 2022 inofanira kunge yava kutipa dzimwe 600 megawatts dzatinenge tichishandisa marasha edu okuhwange. Zvakare rinoperazve nokuti ipo mukati kurwizi paZambezi takabatana neZambia ndo pane imwe project yatiri kuita pamwe chete inokwanisa kuita 2400 megawatts yatinenge tichizopaturirana, Zimbabwe ichiwana 1200 megawatts, Zambia ichiwana 1200 megawatts. Zvokuti kana tasvika pachinhano ichocho tichishandisa wange 7 and 8 tichishandisa magetsi vamwe vanobva kusola tichishandisa zvatingadibana vana biomas nezvimwe zvakasiyana siyana zvatinenge tichiita, tinenge tava kuzosvikira pakuti tikwanise kana kutotengesa mamwe magetsi panze kwenyika, nokuti Southern Africa inenge ine dambudziko rokuwana magetsi. Saka isu tinotoona kuti kushanda kwedu ndekwekutoda kutosvika pachinhano kutengesera Southern Africa.